mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 6 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisa iwo kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page redu izvozvi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Shure yemadiri pasi peMinistry yeEnvironment, Tourism and Hospitality Industry. Tava nekufara chose kuti taparura chirongwa chekuchenesa nharaunda.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekuchenesa nzvimbo dzinogarwa pamwe nekushandirwa nevanhu, icho chaitungamirwa neboka reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA.
Kufamba kwevadzidzisi vachiratidzira neuwandu hwavo kwemakiromita anokwana kuita 200 vachibva nzvimbo yekwamutare vakananga kuHarare.
Sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti varonga kufamba netsoka kubva kwamutare kusvika kuHarare vachiratidzira hurumende nemabatirwo ari kuitwa vadzidzisi.
Tiri kumira navo tichichema nekushayikirwa kwavai nemukuru wemhuri, kwete kwavabhushi chete, bati mukuru wemhuri yeAmerica.
Vaimbove mutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush, avo vakashaya nechishanu chapfuura, vari kutarisirwa kuvigwa nhasi mudunhu reTexas pedyo nemudzimai wavo Barbara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekuchenesa nzvimbo dzinogarwa pamwe nekushandirwa nevanhu, icho chaitungamirwa neboka reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA. VaMnangagwa vakaperekedzwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa pamwe nevatevedzeri vavo vari vaviri vaConstantino Chiwenga pamwe navaKembo Mohadi. Vanoona nezvedzidzo pamwe nekuburitswa kwemashoko muEMA vaStedi Katanga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chirongwa ichi chichaitwa munyika yose chishanu chekutanga choga choga chemwedzi kwemaawa maviri.
Hongu isu veEMA tiri pasi peMinistry yeEnvironment, Tourism and Hospitality Industry. Tava nekufara chose kuti taparura chirongwa chekuchenesa nharaunda dzose munyika yedu yeZimbabwe. Donzo huru yanga iripo pabasa rataita ndevekuti tiite chirwirangwe pakuchenesa nharaunda yedu, kuti pese patinenge tiri pange pane huchindi patinogara, patinoshandira, patinonamatira, kuti nyaya yekuchengetedzwa kwemarara haiziye mamumapoka kwete, asi ndiye munhu wese, kwete kuti vamwe vange vangozvisiyira kumakanzuro, asi tati yasvika nguva yekuti umwe neumwe anoita pake. Kana tichinge tadaro, nharaunda dzedu dzinochena, zvinobva zvanakira munhu wese. Tinonyanya kubata pa-Section 73 yebumbiro remutemo weZimbabwe Amendment number 20 inopa kodzero yenharaunda yakachena munhu wese anogara munyika.
Zvatambirwawo sei zvine veruzhinji tichiona kuti vakawanda vanongofunga kuti nyaya dzekuchenesa nzvimbo idzi ibasa rinosiyirwa kumakanzuro?
Uwandu hwevanhu vaungana nekuita mibato yakasiyana-siyana zvaratidza izvo kuti vanhu vasvika padanho rekunge vane ruzivo nekuapreciata kuti nyaya iyi haisi yemunhu umwe chete, inyaya yevanhu vese. Taona vanhu vauya vane zvekushandisa zvekutsvairisa kubva kudzimba dzavo, vamwe vachingotsvaira pavanenge panga vari ipapo. Zvataridza kuti aiwa vese vemasectors eikonomi tanga tinavo, mamasectors esociety tanga tinavo, madzichechi nemanonstate actors, civil society yanga iripo kuratidza kuti inzira yekuti takashanda tiri pamwe chete, takadaro, takabatana, dzinosvika pakusimudzira nekuita ona the provisions ye constitution yatataura iya.
Tanzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa pamwe nevatevedzeri vavo vanga vari pachirongwa ichochi. Mungatiudzawo kuti ibandiko ripi ravabatawo?
Zvikuru sei vanga varipo zvichiratidza kuti chirongwa ichi changa chine rutsigiro munyika yose kubva kuhofisi yepamusoro munyika yehofisi yemutungamiri wenyika. Chavanyanyobata kuvapo kwavo chinhu changa chakanaka kunoratidza commitment. Chechipiri chavazoita ndechekuti kuparura zuva rimwe chete pamwedzi rekuti mwana umwe neumwe weZimbabwe, munhu wese anenge ari muZimbabwe ane makore anotangira pa18 kunosvika pa65 kana 65 zvichikwira kana vachikwanisa, Friday yekutanga yemwedzi woga woga munhu paanenge ari pongoita 2 hours dzekuti munhu achenese nharaunda yepaanenge ari, kwete kumirira umwe munhu. Izvi tinoitira kuti uchindi hunge huripo pamunhu wese patinoshandira, patinonamatira, patinodzidzira. Kana tichinge tadaro zvinonopinda muropa, zvova part of our DNA. Kana tadaro munoona kuti izvi nharaunda yedu inenge yachena. Nharaunda yakachena chidadiso kunyika ipi naipi zvayo, kusanganisira idu yeZimbabwe.
Avo vanga vari vanoona nezvedzidzo pamwe nekuburitswa kwemashoko muEma vaStedi Katanga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS rinoti iro nenhengo dzaro varonga kufamba netsoka kubva kwaMutare kusvika kuHarare, dzichiratidzira hurumende kutsutsumwa kwadzaita nemabatirwo ari kuitwa vadzidzisi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vanosvika mazana mashanu nemakumi maviri nevashanu vakanyoresa kuti vazofamba mukuratidzira uku. Mutare inoita makilomita mazana maviri nemakumi mashanu nemana kubva kuHarare. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwisise zvizhinji nezvenyaya iyi.
Salary caravan iyi kufamba kwevadzidzisi vachiratidzira neuwandu hwavo kwemakiromita anokwana kuita 260 vachibva Nzube kwaMutare vakananga kuHarare. Vadzidzisi ava vari kuratidzira nenyaya yekuti mari yavari kutambira yava shoma, nemari yavari kutambira iri shoma nenyaya yekuti havachapiwa maUnited States dollars, havakawirira nehurumende mbatedipo. Maticha aisimbotambira $600 vava kutambira 120 nekuda kwekuchinjwa kwemitemo yekupanana mari kwakaitwa navamutumbi nuye vamameza zveosterity avari kuita. Maticha ari kutsutsumwa zvakare kuti mari yavo yebhonasi yanga yesurwa yanga imbori $500 pagore anyiwa bhonasi. Gore rino vakapiwa $228 navamukuru nguve avo vari kuti vari kuzviita kuti vaseze mari. Saka Matiya ari kuratidza kutsutsumwa nenyaya yekuti havachisina chovira, havachisina chokubata, havachakwanisi kuti akwanisa kuenza vana wavo kuchikoro, havachakwanisi kuwana chekutenga zvikafu, havachakwanisi kuendesa vana kuzvipatara. Saka ndo nyaya iripo, vanotanga vachisumuka musi wa9 December kukuma kwaMutare vakananga kuHarare kwavari kutadzira kwatiaaatikwaasvika musi wa19 December. Tinogara pafinance ministry karavhani ndobaisange iri kusvikira ma ishu zvediwa yatinga agadhiriswa.
Saka vanenge vachifamba netsoka kubva kwaMutare
wongu vatanga vachifamba netsoka kuratidza kuchitumwa kwavo kuzira kuratidza kuti nyaya yaisi nyaya yedambe, inyaya yehombe isinamboite kuti vanhu vangopinda mutaoni zuva rimwe chete vototitate tisina taakudzokera kumba. Inyaya yeupenyu yevanhu, inyaya yeraramo yevana vevaaa kufamba netsoka kuratidza kunyunyuta kwemhando yepamusoro zvatokutarisira kuti zvichakwanisa kuzunguzawo mumwoyo yevatungamiriri kuti vakwanise kuita kuti vabatewo vaticha sevanhu vane kodzerowo yekuti vadye vachirara.
Munotarisira vadzidzisi vakawanda sei kufamba kubva kwaMutare kuenda kuHarare?
Tinofara izvezvi pane varayiridzi vanyoresa kuti vanoda kupatisipeta vaakusvika mazana mashanu 524 ndo vakanyoresa kuti vachakwanisa kunge vachipatisipeta. Kazhinji vanoda kunge vachipatisipeta vari kusindikanawo nezvikonzero zvakaita zvakasiyana siyana nenyaya yemhondo. Asi tiri kufara kuti mazana mashanu ma500 vatenyeresa kuti vachange vari vachifamba rwedo.
Kana masvika paFinance Ministry moita sei?
Vamafinance Ministry varenje vachanogarapo vachiratidzira zvakare vachimirira kuti vamutimuve vavaadhiresi vachitaura kuti vagadzirisa zvichemo zvedu zvinosanganisira kutambira mari nhezela nenyaya yekuti bhonasi redura yechikamu chatati tati vachirodzerwe pane shoma yatakatira.
Avo vanga vari mutauriri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare vachikurukura naTanonoka Wande weStudio 7. Toenda kuchikamu chino chatinokuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau emuZimbabwe. Totanga nebepanhau reDaily News. Daily News ine nyaya iri kutaura kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotambira mari inosvika kumadhora zviuru gumi nemasere pamwedzi wega wega. Totarisawo Chronicle. MuChronicle mune nyaya iri kuti bato riri kutonga reZANU PF richaungana svondo rinouya kumusangano wepagore weNational People's Conference paUmzingwane High School kuUmzingwane District kumatebeleland. Totarisawo zviri muHerald. Mune nyaya iri muHerald inoti hurumende iri kutarisira kukoka vanodyara mari kusvika kumabhiriyoni gumi emadhora neguta idzva riri kutarisirwa kuvakwa munharaunda yemuzinda weparamende mutsva wekuMount Habden. Toendawo kukwaedza. Kwaedza inoti kune murume wekumatobo kuBulawayo uyo anofungidzirwa kuti imbavha yezvipfuyo yemakoko anonzi ari kufamba akasungirira bhero remombe muhuro make achifura sora nekuitawo zvimwe zvinoitwa nemombe sekukuma. Muchinda uyu wavadoma nezita anonzi anozivikanwa nembiri yekuba mombe kwemakore akawanda. Topinda muchikamu chatinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei nechekuita neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunozvitaurira mega zviri mupfungwa dzenyu.
Network Brian ndiri kuSouth Africa. Ava vamatemadanda vavemahovhesi akutaura kuti vaudaura nema52 years vave vanotungamira nyika. Isu hatizvioni because vanenge vauda kuvharira isu vema40 years panze, saka zvangofanana kuti vari kuda kuramidza kuti vachamisa vasaita se vasacondest pamaelections ari kuteera. Saka tiri kutozviona zviti zvese izvozvo kuti ndo zvavada kuzama kuita. Asi munyika mungatotadza kuda kuti kunyatsogadzikana zvakanaka kana kuda kuti vanhu vachinjika tisvika vacho takatoona tisinotoo nema40 years. Saka zviroda kuti nyika uda kuti nyika itumwe neharahwaka.
Murofara here muri yeStudio 7. Aiwa kuno tinofara mukutaurona naijodzi kuti ndiri kuSouth Africa nekuti kune maZimbabwe yose. Munofarawo here? Dai tangoshinamatira vachamisa navamunanga vago vangoshanda pamwe chete ndozvandoshuvira kuti nyika yedu iende mberi.
MuZANU PF haitaziwo peyakamira manje bcause kana ichida kuisa mutemo wekuti munhu anofanira kutonga ane 52 years mutemo inoiswa neZANU here kana kuti inoiswa nekoti bcause kana ichiiswa neruling party kurokuti zvinofanira kunge zvine agreement neopposition because even muparliament vacho mune maopposition mune mamembers eopposition arimo and iye chamisa vacho atori ne1 wakawanda kupfuura wamunangambo. Saka vanu kutaura sei kuti hanzi taura kuti nyika itongwe nemunhu anenge aine makore 52 ivo pamutemo wanu munhu ane 65 years achifanira kuenda kumushandigari akuzorora. Vanofanira kutoti mutemo munhu ane 65 years ngaende kunozorora bcause vanhu vachembera vari kutikanganisa yezvinoizvi vari kunyepa kuti fiori yakazara makiyu akazarawo vari kunyepa kuti chikafu chiri munyika yezvinoizvi national food dziri kuvhara
Idzo ipfungwa dzevamwe vevatereri asi dzisinei ne Voice of America. Tiudzei zvamunofunga ne Morning Show inoyi. Tinoendawo pa Facebook pedu timbotarisa zviri kunyorwa nekutaurwa nevanotandara nesu pa page redu re VOA Shona. Totanga nekuverenga tsamba yabva kuna mukoma Amos Dube. Vanoti ndamuka ndiri mujoni ndakabva kuZimbabwe nenhamo asi ndanani muno, we thank him. Anzi namukoma Evans Kombo sazita wangu uyo vari kutiwo good morning. Sara Muzengera hanzi muri yeZimbabwe, mangwanani akanaka mose kwamuri. Tinokutendai mukoma Begede, tukuona murikuona nesu chirongwa. Love more now, hanzi morning, I'm watching from Cape Town ku South Africa. Mukoma Edward Mavimira hanzi morning guys, I'm watching you from Botswana. Deni Murawa ari ku Pretoria. Charlotte Dube ku South Africa, Krugersdorp. To pedzisira na mukoma Ephraim Musinga Kuri hanzi good morning guys, I'm watching from South Africa, vari ku Cape Town. Tinokutendai muri yese inotandara nesu pa page redu re Facebook. Rambai muchishare, muchifarira page redu, tione takawanda. Tichikukurudzirai kuti mangwana mudzoke zvakare tizotandara tese pano. Tokukokaiwo kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti ma voice messages pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Yasvika nguva yekuti timbotarisawo nyaya dziri kuitika muAmerica. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaGeorge H.W. Bush avo vakashaya nechishanu chapfuura mushure mekurwara kwenguva yakareba vari kutarisirwa kuvigwa mudunhu reTexas pedyo nemudzimai wavo Barbara. VaBush vakachemwa nevanhu vazhinji vemuAmerica avo vakaonekana nemutumbi wavaBush muWashington DC kubvira muvhuro kusvika nezuro. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika vakabatanawo mukuchema vaBush, mapato eZANU PF nebato rinopikisa reMDC vakaudza Studio 7 nezuro kuti kushaikwa kwavaBush kwapa dzidzo kune vazhinji kukosha kwekubatana panguva yendufu zvisina kuti wabva mumba maani kana kuti uri webato ripi. Muzvinafundo avo vanodzidzisa muAmerica Dr. Moses Rumano vanoti chidzidzo chikuru pamusoro pekushaya kwavaBush ndechekuti vanhu vanofanirwa kuita mabasa akanaka avanozorangarirwa nawo kana vachinge vaparara. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Marvelous Muhlanga nyauye weStudio 7.
kushaika kwa George Bush kuno rangidza zvakati wande kune nyika ino ya America uye ne kune nyika dzekunze kuti anga ari munhu ashanda nesimba uye aida kuti nyika yake ibudirire uye nedzimwe nyika wagodyidzana zvakanaka.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe patinoona kurangarirwa kuri kuitwa vaGeorge Bush imo muno muAmerica?
Chidzidzo chandinokwanisa kuona ndechekuti ngatishandei zvakanaka panguva yatinenge tapuwa naMwari kutungamirira. Ngatitungamirirei vanhu zvakanaka, vanhu vaMwari ava haadi vanhu weduba. Saka zvinozoreva kuti magumo eupenyu fanike zviri kuitika pana vaGeorge Bush. Izvi zvinorangidza kuti vanhu vari kuvachema vachirangarira zvakanaka zvawaita kune nyika yavo uye nenyika dzakatenderedza. Wechidiki wanodzidza kuti utungamiriri hwezvematongerwo enyika hunofanira kuti huite zvakanaka zvisinaba nekuti munhu ndewebato rekuti uye ndewebato rekuti, asi wanhu ndewenyika imwe chete, wanhu vaMwari vanofanira kuti vabatsirwe kuti vabudirire mune zvavanenge vachiita. Wechidiki wekuZimbabwe ndinovimba kuti vanodzidza kuti upenyu hwavanenge hwainahwo hunofanira kuti hushande mune zvakanaka kuti vanhu vabudirire uye vanhu vawirirane vachigara mune runyararo.
Mashoko api amungapewo eshingiso kumhuri yasiyiwa yava Bush, tichiona kutambirwa kwavari kuitwa nevamwewo vavaimboshanda navo vatungamiri vamwe vakasiyawo mabasa?
Zvatingangotaure kune mhuri yekwaBush tinoti marasikirwa, asi musacheme basi, pemberai nekuti waBush waenda kumusha uye vakakwanisa kuita basa ravo panguva yavakanga vatenderwa naMwari. Saka tinotoona kuti apa vanhu ngavatofara hawo mhuri yekwaBush ngaito gashira zvaitika izvi, uye chiziva kuti anga ari mutungamiriri wavo kana mubaba wavo wakakwanisa kuita zvavaikarirwa kuita panguva yavo.
Avo vanga vari muzvinafundo vanodzidzisa muAmerica Dr. Moses Rumano vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuOhio. Vaimbovewo mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vakandawo mazwi pamusoro perufu rwavaBush. Tinzwei zvavakaudza Marvelous Muhlanga neZuro.
Tiri kumira navo tichichema nekushayikirwa kwavaitwa nemukuru wemhuri, kwete kwavaBush chete bati mukuru wemhuri yeAmerica, nokuti vakamboita mutungamiriri weAmerica ka. Saka isu pachivanhu pedu tinochema, hanzi munochema nevanochema. Mukauya kumusha kwangu kwandinobva tinoti wafa wanaka. Inini pakumira kwangu ndinenge ndichiti wekunze anofanira kunge achibatsirana nemuridzi wemusha kuti musha wake unomhanywa sei. Saka kana vari vaBush nenguva yavo yavaiita, vaitawo zvavo zvekuAmerica kavozongonzwawo kuti hai, pane tunhu tumwe tusiri kuitika zvakanaka kunyika yakadai neyakadai. Semunhu anenge ari munhu mukuru anogona kuzongotora mabatiro ake zvinhu zvake pakati nepakati kuti asazonzi wanyanyisa kuenderera mberi kana kuti wanyanyisa kusaririra mumashure. vaBush vari mutungamiriri wenyika yeAmerica hataizonyanyisa kutarisira kuti vaizofanira kutigonera kudarika kugonerwa kwatingaitwe nevanenge vari vatungamiriri vedu vemuno muAfrica.
Avo vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe amai Joyce Mujuru vanga vari parunhare kuHarare naMarvelous Muhlanga weStudio 7. Muimbi Fuzzy L uyo aimboimba nemuimbi ane mukurumbira munyika Rocky ave kuzvimbira oga uye akatsikisa mitakunanzwa yemimhanzi ine chitsama achiimbawo nevamwe vaimbi vane mukurumbira vakaita sana Amara Brown, vana Pauline Gundidza nevamwe. Regai timbonzwa hurukuro yakaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 na Fuzzy L.
Yes, my friend. Oh, I got a chance for right in my heart for the end. Now that we're out and go in this life, then on again. Just
upenyu wakatine tsaiwe oi oi ka I miss my son and daughter how they feel
fazi chizvarwa chemuZimbabwe chine makore anoita 39 fazi l baba wake wanobva kuAfghanistan mai vake vanobva muno muZimbabwe ndakazvarwa muno muZimbabwe fazi l ane vana 2 mukomana nemusikana fazi l anoimba music yereggae ne afrotonic music ini ndinoiti afrotonic nekuti ndinge ndichisanganisa reggae sungura kongonya ne calypso mumamwe masong andinoita pa ep yandarelease izvozvo
saka zita rekuberekwa akaberekwa achinzani
fazi l akaberekwa achinzi Mansur Wahab Fazilamad
saka zvekuimba izvi zvakatanga rini
kuimba ndakatanga pandaizvinzwa zvitaurwa nevamwe ndaifunga kuti it sounds very funny asi ndakatanga kuimba ndichiri mwana mudiki ndangokura ndichifara music from the age of about 28 music yakadzoka mandiri ndikatanga kuigota futi music zvinhu zvandakaona kuti ndikaisa paside zvinokanganisa inini semunhu wandiri music iri mandiri ndofara music andaingoona kuti nguva ichingopfuura ndaingorama ndichinyora masongo ndichiimba
kurekwataibva vavengi vakatikomberedza asi taitasvika kumashauya nopenyu dinipaye ndokuwira pasi ndotiini handichakwanisi izina chemukati ndokunipindo raroti semukatiende
Chikwata chako chinonzi them zvinorevei izvi
true healing everlasting music chichireva kuti manzi inobata moyo yevanhu manzi inoramba irimo muvanhu inogara nekuti zvatinoona mazuva ano zvekuti manzi kubuda especially mumaindustry yedu vamwe vanoiti iyo bubblegum music ukanzwa song yarira after 2-3 months song haichanaki isusu hatisi kutarisira kuti ite music inonzi popular music tinoita music ine chiremerera music inotaura nemunhu nezveupenyu nevana vadiki nezveupenyu
tiri kuona pane dzimbo dzakawanda dziri kubuda apa na give me the answer in this life tinotenda
yes.
Morning come like my music garden wall isu takunda pane kamwe kaungade here kuti imbira ipapapa kanokufadzawo kaunotimbira zvishoma shoma chete
ngembangu tinotenda
izhe munotida rudo munotipa munotichengeta saka tinokudai rudo munotipa munotichengeta ndanzwa shiri kuimba zita renyu ishewa misodzi ndochema kana musimo mumoyo mangu zuva robuda nyangwe ronyuro nyenyedzedzo mwedzi wobuda nyangwe murimo zita renyu baba rinotichengeta munotida rudo munotipa
fazi l ari kuimba zvinodadisa ari kuZimbabwe abva avharisa chirongwa chedu chanhasi achiimba musambo unodakadza zvikuru tokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi tosangana zvakare mune zvimwe zvirongwa zvatichakupai anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndoti muswere zvakanaka vateereri.